rwurunga nderwejongwe wanga ari pamusoro pechuru waiwo mugarire wehondo pakugara kwazvo madzimai akavaiwo mukati meguta wakadai nzira akati vakadzi vangu kana hondo youya munozodia nzira pandiri pamusoro pechuru zvikave naizvozvo vakadzi vakakwana hondo youyauya zvino vakada kuti vadainze jongwe vakaona jongwe akaramba akanyarara vakamudainza rwechipiri vakaona jongwe akaramba akanyarara rwechitatu.